Mnerimwe dano rekutanga rakakosha ravakatora mushure mekunge vatoreswa mhiko yekutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vakazivisa kuti America yainge yodzokera muchibvumirano chenyika dzepasi rino chekuchengetedza mweya wekufema nemamiriro ekunze cheParis Agreement. Chibvumirano ichi chakanyoreranwa muna zvita 2015 asi chikatanga kushanda muna 2016. Nyika zana nemakumi mapfumbamwe dzakabva dzanyorawo kuburikidza neUnited Nations kuti dziri kuda kupinda muchibvumirano ichi kutanga gore rino ra 2021. Chibvumirano ichi chakanangana nekuona kuti nyika dzepasi rino dzatenderana kuchengetedza zviwanikwa uye kuona kuti maindustry amusi kushandiswa zvakawanda zvinosvibisa mweya wekufema zvinogona kuzokonzera mafashamu emvura, kusanaya zvakanaka kwemvura, madutu mpengo emhepo, kupisa kwekunze, moto inongobvira masango, pamwe nekupawo kuti mvura iri mumagungwa nemunyanza ifashukire, zvinozopawo matambudziko kunyika dzepasi rino. VaBiden vakabuda pachena kuti kuchengetedza mamiriro ekunze chimwe chinhu chikuru chinokosheswa nehurumende yavo. Pavaitsvaga rutsigiro rwekutungamira nyika yeAmerica gore rapera, vaBiden vakavimbisa kuti vakasarudzwa varozodzosera America muchibvumirano cheParis Agreement ichi. Pavaitora mhiko yekutungamira nyika musi wa 20 ndira gore rino, vaBiden vakativo pasi rino riri kuchema nekuda kwekubatwa kuri kuitwa zviwanikwa nemweya unofemwa nevanhu. Mutauriri wemuzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House, amai Jane Pask, vanoti mukudzokera muchibvumirano ichi, vaBiden vari kuratidza kukoshesa kwavanoita kudyidzana nedzimwe nyika dzepasi rino uye kuda kudzosera America mumatare anozeya nyaya dzakakosha pasi rose. Izvi vanoti zvakaratidzwawo nekudzokera kweAmerica musangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization unova mumwe munongedzo wekuti vanokoshesa kudyidzana nedzimwe nyika mukugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu pasi rose munyaya dzezveutano. VaBiden vakadomawo vaimbova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJohn Kerry kuti vave chipangamazano chavo munyaya dzezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nemamiriro ekunze. Aka ndike kutanga munhoroondo yeAmerica pachidomwa munhu akadai. Nyika dzakawanda dziri kutambira America mukudzoka kwayakaita muchibvumirano cheParis Agreement ichi, kusanganisirawo mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron, avo vakati zvakakosha kuti nyika dzepasi rose dziite mushandira pamwe mukuchengetedza mamiriro ekunze nemweya unofemwa nevanhu. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.